Mutungamiri weBotswana vamukwetsi Masisi vataura mashoko anhasi mangwanani apo vanga vachitaura nevagari vemumusha wezvenzvambe uyo uri kuchamhembe kwakadziwa kumabvazuva kwenyika iyi. VaMasisi vati nyanzvi dzakaumba komiti iyi iyo iri kutungamirwa negurukota rezvekurima munyika yevaFidelis Mulau dzinotarisirwa kuuya nemushongo wekurapa chirwere chemahwanda icho chadai kunetsa.
Vairatirwa avo vanenge vonatla
vachiita basa ravo nemazvo, takatarisira kuti vana mazvikokota vachaita basa guru mukutipa mushonga uchapedza chirwere chemahwanda. Netarisiro yakakura kwazvo kuti vana mazvikokota avo vachaita kuti zvatwana nezimbabwe dzine shamwari dzemandorokwati mushure mekuita mushandira pamwe uyu.
Sezvo kusina mushonga unorapa chirwere chemahwanda, Botswana imubishi kupfuura nekupisa mombe zvurugumi kana kuti 10,000 senzira yekumisa kuparara kwechirwere ichi icho chakaputika muna Nyamavhuvhu mumisha iri kumuganhu wenyika iyi nezimbabwe inoti Sinyawe, Sivia, Butari, Ramukwebana, Muroka, Mapoka nezvenzvambe. Kuchishandiswa mishonga inoderedza ukasha hwechirwere chemahwanda inogadzirwa nekambani yemunyika iyi yeBotswana Vaccine Institute, vaMasisi vati urongwa uhu hwakanangana kupedzwa kwechirwere ichi muzimbabwe sezvo vachibvumirana kuti chiri kutapukira kubva munyika.
Kuna nekomiti yaimwe ine kuri vatimotiwo vaikopanidzileoni ivile malova neke varumire kuHarare.
Saka hondo huru kuti tishande nezimbabwe pamwe chete nekuti kana zimbabwe ichakwanisa kuva nyika isina mahwanda nesiwo tinenge takunda hurumende yangu ichashanda nezimbabwe kuitira kuti tikwanise kurwisana nechirwere ichi.
VaMulau vatiwo vagara vachipa zimbabwe mishonga yechirwere chemahwanda asi vaona kuti zvakakosha kuti vaite muonera pamwe chuma chemuzukuru pakurwisana nechirwere ichi icho chinotadzisa nyika zhinji kutengesa nyama yemombe kunyika dziri kumawirira.
It will be a Botswana project that we have to sell to other
projects in the Botswana yakabatana nedzimwe nyika kunyanya idzo dzatakakomberedzana nadzo seZimbabwe, South Africa nedzimwe. Isu tisi tega tine kambani inogadzira mishonga yechirwere chemahwanda, saka shuviri yedu kuona nyika dziri mudunhu dzakafanana nesu nyaya dzekuva pamberi nekurwisana nechirwere ichi.
Muna 2011 Botswana yakatanga kupa Zimbabwe mishonga yekurwisana nechirwere chemahwanda inosvika 50,000 doses senzira yekubatsira hurumende mukurwisana nechirwere ichi. Studio 7 anaukwanisa kunzwa divi rehurumende sezvo gurukota rinoona nezvekurima munyika Dr. Enkes Masuka vanga vasingadaire nharembozha yavo kusvika taenda pamhepo. Takundikanawo kubata vatevedzeri vavo vaviri vanoti vaDouglas Karoro navaVangelis Aritatos. Taidzawo zvakare kubata mumiri weZimbabwe muBotswana vabatira Ishe Henry Mukono Shuro asi hatina kukwanisa kutaura navo sezvo vanga vasiri muhofisi yavo. Nyanzvi munyaya dzezvipfuyo uye vari mukuru pakambani inotengesa zvekudya zvezvipfuwo muguta reFrancistown muBotswana vaIan Ruende vati urongwa uhu hungabatsira kwazvo sezvo vana Sorojena varari muhapwa dzemakomo vakati chara chimwe hachiswanyi inda.
Zvirwere zvakaita seZanda foot and mouth diseases zvine zvichoda kuti all my stakeholders, all hands on deck, tibatsiran. That's why pakaitika an outbreak inotoreportwa kuorganization for animal health so that dzimwe nyika dzotonotifya vazorozava kuti paita dambudziko rakati pakati and then vamwenawo manotibva vachitakaisezama measures okuti vadziirire spread yezvirwere zvakada seizvozvo izvi. Saka mishona dzimwe dzenguva pamanoita mamovement restrictions kuedza kuti timinimize kuspreada kwezvirwere zvakada seizvi.
Chirwere ichi chinokonzera kuti Botswana imbomisa kutengesa nyama yemombe kueuropean union kana kuti EU nguva dzese pachinenge chanyuka. Ndakamirira Studio 7 muGaborone, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.